kati goni kuramba tishi nyeferana kono chitamba mahungu kana tamba game. The truth of the matter is that MDCT ndo iri in charge. Ndo MDCT yakaenda through mitemo, yakaenda through ma courts, decision ikapaswa na ma courts. MDCT ndiro bato riri kudhana urongwa hweMDC. Zvakamboitika zvokurwisana kuti ndiani ari anofanira kunge achitungamira ibato riri rinofanira kunge achitungamira programs MDCT zvakapedzwa namatare. Vana Senator Douglas Munzora, vana Maikupe, vana Mudzuri nana commission vanotungamira MDC. Tisu takasara tine Harvest House. Tisu takasara tichirana tichindosoro tichitungamira paramende. Tisu takasara zvakatitungamira maprovincial council. Tisu takasara tichitungamira zvakare malokwa gabin councillors. Tisu now hakuna umwe munhu futi wakapuwa simba iroro, saka tisine simba racho. Saka tiri kuti kana uri member of parliament, kana uri provincial councillor, kana uri councillor wa government, unofanira kunge uchishanda neMDCT. Kana waramba kushanda neMDCT, tiri kuti enda zvako.
Saka muri kuvapa kusvika riini vanhu ivava kuti vange vabuda nepfungwa yekuti vouya kubato kwenyu here kana kuti voramba vari kuMDC Alliance?
Kuratidza kuti hatina mwoyo wakashata, hatina usinye, hatingori kudzinga vanhu. Chikuti mwedzi waSeptember wese uyu tinofanira kunge uri mwedzi unofanira kufunga nezvako nezvedu. Takatoisa nhume yedu iri kufamba kumacouncils kumaprovinces vanova maifedz Musarurwa local government secretary achifamba achiona namaMP namameya namacouncillors achitaura navo kuti vakomana vasikana nzira yatikinda ndei. Ngati tichikupa gwara direction zvekuti tifanira kuendawo. Nokuti vamwe vaiti hamusi kutitaurira chokwadi, hamusi kutipa direction. Saka takaanaudza mwedzi waSeptember somwedzi wekuti ngatitauriranei, ngatisanganei, ngatipani chiedza, ngatiexplainei chokwadi kuwana weMDCT. Saka nhasi rava zuva randatora sezuva rakakosha rokuti ndisvise mumashoko awa, sezvo ndiri national chairman womusangano, ndinotopa direction romusangano. Saka ndataura mazwa awa kuvanhu vese. Hatishadi kuona MP ari muparamendi asingasapoti zvika zveMDCT. Hatiedi kuona councillor ari mukwa government asingasapoti zvika zveMDCT. Hatiedi kuona zvakare munhu anonzi ndimeya asingasapoti zvika zveMDCT. Tatiri kuti kana uri meya usingasapoti zvika zveMDCT, ibva pachigare ipapo tise munhu anoziva kuti MDCT ndiyo musangano. Saka iko zvino hatichambosi takatya kana kuzeza kana vanga vachipona nekuti because maconstituency MPs tiri kuvaendesa.